Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 kugumbi April 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kuchengetedza mahealth workers hachisi chinhu chingaitwa nechisimba. Hamugona kumanikidza vanhu, hamugona kuvarova neshamu kana kuvaisa mujere. Totofanira kucreata maconditions ekuti vagare muno.
Gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanoshora nyika dziri kutora vashandi mune zveutano kubva munyika dzavo.
Hurumende ikagadza mambo ndowavo, isu vechivanhu hasi wedu, hatidi. Isu toda mambo wemba kuti ekishinari kumambo kumereya yedu nezvechivanhu haabati, hatidi kumuona.
Bato reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yokupindira uye kumanikidza vanhu kutambira Ishe Mugabe wavakasarudza, iyo richisiya akasarudzwa nevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rinoona nezveutano vaConstantino Chiwenga vanoshora zvakadzama nyika dzinotorera dzimwe nyika vashandi vadzo. Vachiparura nezuro musangano wechipiri weZimbabwe Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action, vaChiwenga vakashora nyika dzavanoti dzinotora vashandi vedzimwe nyika vachikonzera matambudziko makuru kunyika dzinobva vashandi ava. VaChiwenga vakati iyi imhosva iri kuparwa kuvanhu vese pasi pose, kana kuti crime against humanity. Vashandi vemune zveutano vanonzi vari kubuda munyika nouwandu hwavo vachinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika pamusoro pekuma kwakaita zvinhu muZimbabwe uye mihoro mishoma yavanopiwa uye nemabatirwo avari kuitwa nehurumende. Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuti Zimbabwe imise vanhu kubuda munyika inofanirwa kuvabhadhara mihoro yakakwana uye ichibata vashandi nenzira yakanaka, kwete kuvamanikidza vanhu kushanda vasingawani zvavanofanirwa kuwana.
Basa rekuchengetedza mahealth workers munyika ibasa rehurumende yenyika iyoyo. Hatingape umwe munhu ari kunze uko mhosva yekuti arikurutirei vanhu kune dzimwe nyika. Nyika dzose dziringorekruta kwese kwese, inongori dog eat dog. Asi nyika imwe neimwe inofanira kuisawo maconditions akanaka ekuti mahealth workers ayo vagare imomo vasabude. Zvinoreva kuvapawo muhoro wakakwana nokuvandudza zvipatara zvacho kuti vanhu vashande vakasununguka, vane zvikwanisiro zvose. Vanhu vemuZimbabwe havadi kubuda munyika yavo, havadi kusiya Zimbabwe vachienda vanoshanda kumwe kwavanoshanda senhapwa. Vanoda kushanda muno muZimbabwe, asi vakaona zvisingaiti, mari yavari kupiwa isingakwanisi kuendesa vana kuchikoro, isingakwanisi kuti vadye vachiguta, isingakwanisi kuti vaonewo kuti takaenda kuchikoro tikaachivha zvakati, vanotarisawo kunze kavona kuti hapana imwe nyika here ingakwanisi kutipa zvatinoda, voona dziriko voenda.
Dr. Madzorera, hurumende ingaita sei kuti vashandi vemune zveutano vasabuda munyika neuwandu hwatiri kuonawo?
Kuchengetedza mahealth workers hachisi chinhu chingaitwa nechisimba. Hamugona kumanikidza vanhu, hamugona kuvarova neshamu kana kuvaisa mujere. Totofanira kucreata maconditions ekuti vagare muno. Sezvavanotaura pachirungu vanoti izvo, if you want the sheep to come and graze on your side, plant greener grass. Dzinongogara dzakauya kusaidi kwako kuzofura ikoko.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Bato rezanupf riri kupomerwa mhosva yokupindira mukusarudzwa kwemadzishe isingatevedzeri zvinodiwa nemhuri, chivanhu, tsika nemitemo. Mwedzi mishanu yapfuura, mhuri dzose shanu dzekwamugabe kumasvingo dzinoti Mudavanhu, Dhumbu, Chifunhu, Haruzivishe naChikane dzakabvumirana kuti muzvinafundo Emmanuel Dhumbu ndivo vachagadzwa saishe mugabe, asi hurumende yakapindira ikasarudza wainoda uyo anofanirwa kugadzwa saishe mugabe nhasi. VaHenry Makusha vekuimba yaChipfunhu Mugabe vaudza Studio 7 kuti izvi ndezvematongerwo enyika zvisisinei nechivanhu. Vanoti kune mamwe marudzi sekumatebeleland vanoti kana ishe akafa mwana wemufi ndiye anotora ushe, asi vachiti kuvakaranga ushe hunofamba kubva mune imwe imba huchienda mune imwe. Vati kana hurumende ikagadza ani zvake anenge ari ishe wezanupi anenge ari ishe wezanupf kwete wevanhu vekwamugabe.
Tiunezva panyaya yaishe ndeyokuti uyu mambo arida kugadzwa mangwana, ndimambo wamateerera baba vake vakashayika 2009 14 October. Saka umambo hunofanira kuchinda kune imwe imba yepadumbu. Zvino vakuru vakuru voshandisa mapolitical powers kudzika murume uyu kuti adzokorodza, handizviziva kuti chii chiri kuitika. Isu tive zvisina, hatisi kumubvuma, hatimudi zvachose, hushe hwochinda kune imwe imba.
Veruzhinji munharaunda yenyu vanoti nenyaya iyi?
Venharaunda havachatodi utongi hwake because vari kuti ngaachibva, asi savaranda havana zvavanokwanisa kuita. Asize seutongi hwashandisa apolitical muscle sekwati havana zvavanokwanisa kuita, vanototi kwenie dzimba dzimwe madii, because including imba yamuda vanhu vari kuti aiwa mwana hanga atitoni wekufunira baba vana mukoma variko, takapawo baba vake basi vakashayika. Saka ushe hwa huchinda kune imwe imba, ushe hwetiske hwamadziro edzimba.
Makambotaura nehurumende here pamusoro penyaya iyi uye vakati kudii?
Takaenda zvokwadi, takaenda kuna vachadzamira regional minister, tikaenda kuna minister of local government vaJulai Moyo, tikaenda kuna vaziyambi ziyambi vejustice, tikaenda kuna vacharumbira, tikasvika nokuna vamunangagwa jaivo president, asi zvokwadi havana kudavira, vanoti ndo vakatosaina. Asi ava vakataura vachiti ivo aiwa zvareseka Attorney General, takaenda kuna Attorney General tichiti nhaini segetani hurumende hamuoni here kuti hapana kufamba zvakanaka, vakatiwa hapana kufamba zvakanaka, asi tokashamara vachiti zvingazviendereye mberi. Hatizvi kuti munyika muchino mutemo here wechivanhu sezvisina univesiti haichashandi here, umambo hwahwo munhu wane here, wangobata utobata zvakoro.
Saka munoona kuti nyaya iyi yava yezvematongerwo enyika kwete zvechivanhu?
Nyaya iyi ndezvamatongerwo enyika, iri kushandira zvematongerwo enyika, nokuti kana yapinda vana vachadzamira yatova yematongerwo enyika, nokuti vanosarudza umambo muconstitution chiefs council vakauya musi wa31 October, vana vachitanga, vana vaserima nana hema, tikasarudza tikavapa imba yekwadumbu. Asi takashamara iko zvinongo tinorira imba yatakaramba 2017 yakaitwa zvechikosi yamadzitanga angouya zviri kunze kwomutemo, vakatenda tenda vanhu, asi hurumende ikati hangakudzokedze. Asi tadzokedza takavapa imba yadumbu, daivo chavasingadinga ziprofesa nekuti vanomusiya kuti wakanyanya kudzidza, ndozvandavona ini.
Zvino moita sei nenyaya iyi payasvika apa?
Nyaya payasvika tirikuti kana hurumende ikagadza mambo ndowavo, isu vechivanhu haasi wedu, hatidi, isu toda mambo wedu weimba. Kutiredzishinari kumereya yedu nezvechivanhu haabati, hatidi kumuona.
VaHenry Chipfunhu vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Taedza kubata gurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira, asi nharembozha yavo yanga isingadavirwi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotarisirwa kukokera kugadzwa kwaishe Mugabe nhasi mumasvingo. Vaimbove mukuru wemauto erusunungugo eZipra, Lieutenant General Lookout Masuku, vakarangarirwa nezuro chitatu apo vakasvitsa makore makumi matatu nemanomwe kubva zvavashaya. hatina kukwanisa kubata mutauriri wezanupf vakris mutsvangwa sezvo nharembozha yavo yange ichinetsa asi Evans Zininga westudio 7 abata mutauriri wezapu vamusongerwa ndlovhu
ndinotenda nemukana wamandipa nhasi tinocherechedza zuva rakafa Lookout Masuvu mugore re1986 Lookout akafa ari mujere repari renyato akasungwa nemanketani akasungwa nebato rezanupf narobert mugabe nemhondi dzaaishanda nadzo dzinosanganisira vakutungamirira nyika iko zvino navachiwenga ivava tinocherechedza gamba guru rakatungamirira bato rezipra muhondo yerusununguko
mabasa amunotaura nezvavo akabatwa navamasuku ndeapi
valookout masuku vakashanda kusunungura nyika kusvikira general peter walls vaitungamirira uto rerhodesian front vavaremekedza kuti vakabatanidza uto rezipra neravo vaigona kutora africa from cape to cairo zvichiratidza izvo kuti uto rezipra rarasimba chaizvo
saka zvinoda kutarisiswa nekudzidzwa neveruzhinji ndezvipi muzuva rakaita sanhasi muchiyeuka upenyu hwava masuku munhoroondo yezimbabwe
asi tichicherechedza zuva ravakafa tinocherechedza zvekare kuti avo vakaita kuti Lookout afira ari mujere ndivo vakabata masimba muzimbabwe nhasi ndivo zvekare vaisa job scaler mujere asina zvaakapara nhasi chiri chitatu nezuro mausiku vakasunga vaandrew ndlovhu umwe angari bato reuto rezapu iko zvino ari national security wezapu vakamusunga kubulawayo vakamutora vakaenda naye kuharare zvakare pasina zvaapara mhosva yaapara ndeyekuti ari kuzapu zvakare ataura nenyaya yekuti vakaba goridhe ngavasungwe so tinocherechedza zuva rineri tichiziva zvekare kuti mhondi dzakauraya Lookout dzichiripo dzichiri kuendera mberi nemabasa avo euori nemabasa avo euroi isusu sezapu tinoti mwana wezimbabwe yese ngaasimuke aratidze kushinga kwakafanana nekwava Lookout Masuku nekuti vatakabvisa vachena vari kutonga iko zvino vakuita mabasa anodarika evachena
avo vange vari mutauriri wezapu munyika vamusongerwa ndlovhu vari parunhare kubulawayo naEvans Zininga westudio 7 vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 358 vanonzi vabatwa nechirwere chekorera muzimbabwe gwaro rebazi rezveutano rinoratidza kuti kusvika nechipiri chapfuura vanhu gumi nemumwe vange vabatwawo nedenda iri mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga abata mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai rusike
isu vamwe hatisi kukatyamadzwa nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera nekuda kwekuti zvinokonzera kuti korera ivepo hazvisi kugadziriswa uye hazvisati zvanyatsogadziriswa tinozviziva kuti korera chirwere chetsvina saka chinhu chikuru chinofanirwa kutanga kugadziriswa inhau yemvura vanhu ngavaoniswe mvura yakachena yekunwa yekushandisa kouya nhau yemarara kunyanyanyanya mumadhorobha makanzuru ngaaite kuti marara anga achitakurwa nenguva touyawo zvekare mumadhorobha tiri kusangana nedambudziko remasuweji anongoputika aya dzimwengo achitora nguva yakareba asina kugadziriswa saka zvese izvozvo ndo zviri kukonzeresa kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hurambe huchikwira
chanyanya kuita kuti chirwere ichi chiite sechaakuti kwirirei munyika chingava chii
chiri kukonzera kuti chirwere ichi chipararire nyika yose ndechekuti nekuda kwekuti veruzhinji havasi kuwaniswa mvura tinoona kuti veruzhinji vave ku kurarama nekushandisa mvura yomumatsime. Matsime mazhinji haana kunyatsochengetedzwa. Izvo zvinoramba zvichikonzeresa kuti vanhu varambe vachisangana nairo dambudziko irori ratinaro rekorera irori. Toyawo zvekare mumadhorobha. Tiri kuona kuti madhorobha mazhinji vanhu vakunochera mvura kuzvibhorani. Zvibhorani izvozvo zvizhinji ndo zvimwe zviri kuonekwawo zvekare kuti zviri kukonzeresa iro dambudziko rekorera irori, nekuda kwokuti zvibhorani zvizhinji zvine utachiwana hunokonzeresa korera. Mumadhorobha hamuna kunge makagadzirwa kuchinzi vanhu vashandise mvura yemuzvibhorani, kwete, nekuda kwokuti mudhorobha mune pollution yakanyanya. Ingave nyaya yemasuweji anenge achikanganisa mvura iri pasi, ingave iyo nhau yemarara anenge asingatakurwe nenguva. Zvose izvozvo zvine kuita kuti mvura dzemuzvibhorani dzinge dziri mvura dzisina kunyatsochengetedzeka, dzisina kunyatsochena.
Avo vange vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunare naEvans Zininga weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti hurumende yazivisa kuti ichabetsera zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa panopera magwaro avo eZimbabwe exemption permits, asi ichitiwo ongororo yavakaita inoratidza kuti vazhinji havazi kufarira zvekudzoka kumusha. Chronicle rinoti bazi reReserve Bank of Zimbabwe reFinancial Services Unit ravhara maakaunti evarume vana vanonzi vakaonekwa muvhidhiyo yeAl Jazeera vachitaura pamusoro pezvekubudiswa munyika zvisiri pamutemo kwegoridhe uye nezvekuchenesa mari. Zimbabwe Financial Intelligence Unit inoti yatora maakaunti aCropas Chidodo, David Chirozi, Mehluleli Dube naFrederick Kunaka. Yavyo nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuswera chingogwa netripusi makuseni masikati manheru, makuseni masikati manheru, ngatiri kuchingoswera uchingoti masikati manheru, masikati, masikati manheru, chingogwa netripusi uchitadza kutaura nyamunangagwa zvinongori pachena, zvinongori tagwana nafashion java kuti tinotumwa nemutungamiri wenyika zviri pachena chena, zvinongori tagwana nafashion java zviri pachena. Muri kudii kuzvitaura zvamunangagwa? Muri kunzvenga zvamunangagwa? Muri kunzvenga? Muri kunzvenga? Muri kuona kuti hapana wetripusi apa akawanikwa achiba gold kumafini apo? Onza kuti munangagwa anovhoterwa nani 2023? Hakuna munhu anovhotera munangagwa 2023. I feel shame for you. Munogwadza mani vanhu vezanu PF manini? Chekusiya nezvegold zviri kubiwa munyika, tsapa hapana chamisa. Dzingasana chamisa. Dzingasana nevanhu vetripusi. Bvamuchatisunga gorono tese. Mutovaka Zimbabwe ngaive jere USMC. Yes, Zimbabwe ngaive jere. Chamusirovera vese maZimbabwe nzese mujere imomo. Tigoona kuti tichasara muchitongana. Zvino Sikala makamuvharira. Hamusitomboda kuti Sikala abude. Makavharira Sikala. Sikala tinokushingisa mauri imomo. Shinga Sikala zvinopera chete. Zvichapera chete job Sikala. Shinga tiri kushingisa isu macitizen.
Ini zvangu ndinoda kungoti kune vanhu vezanu PF munofara zvikuru kana muchinzwa kuti akafanira kubatirigarisa spokesperson wedu Fadzaya Mahera abatwa nemhosva. Asi imi kuti mutaure nyaya dzegold mafia, ZBC haitauri kana vana Herald na Chronicle, hakuna vanotaura nyaya dzegold mafia. Zviri kunzi vanhu vezanu muri kuba goridhe muchiita zvemoney laundering, hamuzvitauri. Kuna mushaya mashaya mumbi akabuda was caught on camera on video achiti Chamisa must die. Nanhasi haana kusungwa. Asi nyaya yekunyora paTwitter ndo yamunobatira munhu nemhosva. Job Sikala nanhasi mutungamiri wedu achimona nhasi mujeri haasi kana kutongwa, haasi kana kupuwa bail. Ndo zvamunofarira izvozvo. Hazvina kunaka zvachose. Vedue kune vese vari kuteerera audio both ZANUPF and opposition, ngatirejisterei kuvhota tibvise chihurumende cheumba hafaichi. Ndini Maridza paJoburg.
Vatsigiri vezanupiefu dai mambomira guka nemutoriro, nekuti mumwe wenyu haangataure kuti tagadzira madhamu uye chasara hongo chano. Kuzvinoratidza urwere hwepfungwa, hatifaniri kusiyeka munhu tofanirwa kutomunzwira tsitsi.
Ndoda kuzama kutaurawo kuti kwete munyika yeZimbabwe haisi ZANU-PF chete inofanira kunge ichitonga. Tese tiri zvizvarwa zveZimbabwe. ZANU-PF hatichada. ZANU-PF ngaiende. Regerai ipaiwo mukana vanoda kutonga vatongewo, nekuti ZANU-PF yatadza yakundikana, isu hatichadisi. Kana tikabvunza Zimbabwe yese, hapana kana munhu wani achada chinonzi ZANU-PF. ZANU-PF ngairongedze mabhegi iende. Taneta nembavha weduwe. Hei.
Zvinongoti vangu badzimari ariko mari achapindira vajobs kana ngavashinge vakadaro. Nguva yapera zvinezvi, taakuenda kumagumo. Hakuna chisina magumo, chisu chine mavambo chine magumo. ZANU-PF ndo kuenda kwayo kundokupera. ZANU-PF yezvinezvi nguva yakwana manje yekuti mukomana apinde. Nguva yakwana ndo nguva yacho hatitorine. Vari kuoneka idhimoni riri kuoneka iro. Ashungurudzwa nekwemakore munhu asinganyara wakaita sei.
Uyo ari kuti pamberi neZANU-PF pamugara ngaapinde muofisi. Uyo anonga anotopenga zvekuti rodhi dziri kugadzirwa izvi tinozozviona kumberi. Tinoda mari yedu isusu yemunyika medu yatinoziva kuti imari yedu, kwete kukwira tichishandisa mari dzevamwe. Ngatimboitira chimu, ngatimbomuchinja mudhara wacho naambozorora timboona kuti ko zvimwe zvinouya pamberi kana mudhara azorora ndezvipi. Ndo zvatinongochemera kuvanhu ngavakurudzirane kundovhota.
Aya majaji handifunge kuti majaji akaenda kuchikora akaita low chai, akastudha low chai chai. Hapana zvinozivikanwa chemurudziwa ashandisa ipapapo. Majaji andi anenge akangobva kumaprovincial chairman akutoya kutoitwa jaji neZANU-PF. Fadzai maerero asiri akatora vhidhiyo iyi. Handiti vhidhiyo yakatopiswa mumagurupu papi nepapi iye kwakuzongoipostawo. Because fadzai maere ari popular, vanhu vakabva vangotarisa taisa, vamwe vacho vatanga kuzoiona pana fadzai maere. But haasiri akatora vhidhiyo. Pavhidhiyo painzi auraya mwana, auraya mwana. Takazviona tese pavhidhiyo pachinzi auraya mwana, auraya mwana. Mupurisa wekumbare kana kuriko kwazvakaitika ndisingakanganisi. Pavhidhiyo painzi auraya mwana, but haasifadzai maere aidaro, haasiri akatora vhidhiyo. Saka zvinhu izvozvo zvaifanira kutariswa pamutemo kuti munhu akatora vhidhiyo at first painzi chii. Handiti kwete kuita lolo dzakadhakwa iwe manwere. Manwere wenyu haasi loya dofo. Anofanira kuzotosungwawo nemhosva. Kuri kuya imwe gavhumendi, don't worry, tinomubata chete. Panouya imwe hurumende, ana manwero vaofanira kuterwawo. Vese vari kuita nyaya dzana sikala vachiita zvavo zvemahumbwo zvokushandiswa vafanira kuterwa, including chimudhara chinonzi malaba chiyechi chinofanira kusungwa futi. Ndochaifanira chakanda chokumudya ndigere kuda zvese zvinofanira kumbonorima makabheji zvese zvimaloya zvese hapana zvinozivikanwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriro weparamende yeAmerica vaKevin McCarthy nezuro vakaita musangano mudunhu reCalifornia nemutungamiri weTaiwan amai Tsai Ing-wen vakavimbisana kuti hurumende dzavo dzichashanda pamwe chete. Musangano uyu wakaitwa panguva iyo China ichivimbisa kutsiva sezvo isingatori Taiwan senyika asi sedunhu rayo.
Musi wekutanga musi weFriday, May 26, tiri kuita mapassport services tichibatsira avo vanoda kuita kuvhura mapassport avo kuvapa midziro akarasika akaexpire kuti adini auye agadzirise mapepa avo. Zvakanaka kugara makarongeka. Poita futi ava nevana vakazobva kudiaspora ngavauye kuAtlanta, Georgia, panonzi paSonesta Airport Hotel North. Ndipo patinenge tiri tichibatsirira kunyoresa vana kubara kuAmerica neavo vana passport akaexpire neanybody anoda maconsular services musi weFriday neSaturday zuva rose paSonesta Hotel. Manheru eSaturday tine inonzi business dinner. It's a dress-up business dinner. Yeawo vanhu vanoda kutaura nezvebusiness kana kunzwa nezvebusiness. Madito zvacho ese ari pazimexpousa.com. Our keynote speaker will be the ambassador of Zimbabwe to the USA, His Excellency T. Chifamba. Manheru acho kufurai papo tine inonzi welcome party inenge iri kusonesta hotel. Takakoka vaimbi kubva kuZimbabwe, vana Jema, vana Ja Master, vana Popten ne vana Tami Moyo vanenge varipo vachitiimbira weekend yose. Saka uya makagadzirira madetos acho ekuti ari kuimba musi wechingani anenge ari pazimexpousa.com. Saturday after the passport services masikata tine inonzi business breakaway sessions where vazhinji vedu vada kunzwa nyaya yepamabhizinesi maincubations and all those things vanongouya kutaura nevazivi vanenge varipo kuti toita sei business.
Pane zvimwe here zvichange zviri kuvaraidza vanhu panguva iyoyi?
Manheru eSaturday from 8 to 2 a.m. tine fashion show neMiss Zimbabwe USA. Tine vashamadziri vanobva kuno kuZimbabwe vana V Candy vanenge varipo vachiita MC Miss Zimbabwe yacho iyoyo Saturday manheru. Plus again tine music iri kuimbiwa for us. Takaikoka kubva kuZimbabwe kuti vatiimbire.
Tinorombo avo vange vari vaAnes Manjengwa vanobetsera kuronga Zim Expo ichaitwa kuAtlanta kuGeorgia mwedzi unouya. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanoshora nyika dziri kutora vashandi mune zveutano kubva kunyika dzakadzidzisa vashandi ava. Bato rezanupf riri kupomerwa mhosva yokupindira uye kumanikidza vanhu kutambira Ishe Mugabe wavakasarudza ivo pasina vanhu venzvimbo iyi. Mchukudzi ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzaizindebele.